kutaurwa vachava nguva kali pane Pogen vakaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzeparamende dzainge dzisingafaniri kudzingwa dzakaita dzava munyaradzi kufa kutizwi dzekumabhuku.
Ndakambomubvunza pandandofunga kuti papauchii izvozvo hako zvikanzaiwa paitira mistake. Recall was not supposed to happen.
Mutevedzeri wavachavangu vaAlbert Mchanga vaudza Studio 7 kuti vari kuronga kugadzirisa zvakaitika izvi. Mutauri weTCC vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo dzainge dzisingatombofaniri kudzingwa kuparamende sezvo vachavangu vasiri nhengo yeTCC.
Aiwa, kuna marekodzi anomaranga akaitwa zvavakaita zvapamutemo. Havafanirwi kurekhoda munhu in the first place because Chabangwa asi memba yepati yenyu.
Nhengo dzeTCC 24 dzakadzingwa kuparamende 15 muNational Assembly nepfumbamwe kuSenate mushure mekunge vachavangu vanyora kuparamende vachiti vanhu ava vainge vasamirire zvido zvebato ravo. TCC iri kupikisa nyaya iyi mudare reSupreme Court. Ndakamira Studio 7 Maharare, ndini Godwin Manguja.